Abazi be chama chama kuwangu ini ndiri siku number one pambi azi ndingwarire
mure kutuma puti puti putiti kuno kushedzera I baby ndingwarire
naive vedwe
koiwe unomtumiri wanga uchimtumiri koiwe unomtumiri takutakiri my baby koiwe unomtumiri wanga uchimtumiri koiwe unomtumiri takutakiri my baby ona kukutorera chimoko wakatemba ona kukutorera chimoko siyawe
siyavega
ona kukutorera chimoko wakatemba
wakatemba
ona kukutorera chimoko siyawe akutwagira my baby wakutsikira chapakati wo shift the blame on you akuendesa mabao kutsafurira baby okusira my bills on you mfana uya azirana rasta ndiye muridzi wechimoko rasta yese amukuita yakaplotwa rasta mukuro wa 10 nota apa rasta makajambira level faster hanzi ndomubayiro wevanhu vane sirire vasingade kupfurwa bvunza gafa muchapera bhegi resegore rinonaka koiwe unomutumiri wanga uchimutumiri koiwe unomutumiri takutakiri my baby koiwe unomutumiri wanga uchimutumiri koiwe unomutumiri takutakiri my baby ona kukutorera chimoko wakatemba ona kukutorera chimoko siyawe
siyavega
ona kukutorera chimoko wakatemba
wakatemba
ona kukutorera chimoko siyawe
wazvisanganisa nechidzidzo daisadisisa wandimanikidzo sane haranga ini asindaisa takuporunga tange takarunga zandizo zvabuda uchiti uri kutuma taka zuva nezuva riri kuhagwa ini ndiri kupakwa ndati ndirusipakwa ndati ndirusipakwa
koiwe unomutumiri wanga uchimutumiri koiwe unomutumiri takutakiri my baby koiwe unomutumiri wanga uchimutumiri koiwe unomutumiri takutakiri my baby Muskana wese chigiri She needs a real man mutindiri Handsome kana no handsome Wapiwa mukana faster faster womutindira Cause all you need is confidence Cause we tank aku kane evidence Stayra muhongwe nema susupens Fede kutumira barume Ona manji Kaza mugone kupimba me